Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatafumanei masaya avakapambwa nekupondwa kumabvuku vanoradzikwa. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera. Mutambi wenhabvu aive nemukurumbira uye ari murayiridzi wenhabvu Raman Gumbo anoradzikwa muulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatafumanei masaya avakapambwa nemugovera wapfuura kumabvuku nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF pamwe nevasori vakazowanikwa nesvondo vakapondwa varadzikwa nhasi kumarinda emabvuku Tafara muHarare. Mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vachishora zvikuru kuita kwavanoti kwezanu PF kwekushandisa chisimba kuuraya nekutyisidzira vanopikisa senzira yekutsvaga rutsigiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhomho yevatsigiri vebato ravo vaungana panhandare yemabvuku grounds kuzoonekana nemumwe wavo, vachamisa vati kupondwa kwavamasaya kunoratidza kuoma mutsipa kwebato riri kutonga reZANU PF.
Why do you commit such murderous acts? My rituals a power. Unobata mfundisi for rituals, for power. Iro simba iro rikana imiwa mnangagwa, rino kuna kira ere makarara papilo izere neropa. Imi mofamba mjiti mnesha mwine munyu, wangu mune ine munyu asikune ya mwani.
Vaende rambiri wachamisa wachiti.
Chekwa lideche kuti msaru dzueza, azifwa nunge zichitwa. You can't waste $5 million just for the first set of records. Mario yo $5 million hande ena akuma hospital. Mario kana vati mahospital haita hande itinotenga zvitima zvitsva. Chitima chitsva chinoita $2 million. Let's invest my resources mukusevha upenyu not to destroy lives sezvataita vamasai.
Vatiwo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo chavangu vari kushandiswa neZANU PF, asi zvose zviri kuitika izvi zvichapera munguva pfupi inotevera. Asi vachavangu vagara zvavo vachiramba kuti vari kushandiswa neZANU PF vachiti vakanangana nekuchenesa bato ravo. Ukuwo mukuru anoona nezvekubudiswa kwamashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vati vachamisa vava kungomera chiZANU PF pamuromo nekuti vatadza kutungamira bato ravo reCCC.
Mashoko avachamisa haana hunhu uye haana huremu nekuti isu tichitarisa maelection apfuura vaiva norunyararo nokuyanana. Saka vachamisa vanofanirwa kudzidza kuti pavanomusumuka ngavataure chokwadi kuti inini strategic ambiguity yandaiti ndaronga yakapfupfunyuka yakundiparira.
Gweta riri kumirira mhuri yekwamasaya vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa yekuratidza kuti vamasaya vakafa nerufu rwamwari here yaratidza kuti kwete.
Tikachazopuwa hedu detailed report pamusana pezvakaitika kuti kufa kwavo hakusiko kubva kuna mwari. Report yacho summary yakatendiswa kumapurisa kuti vaseresete kuti zvakakonzeresa zvinhu zvakaitika kune mushakabvu.
Kanzura weward 9 mumusha weruwa vari nhengo yeCCC vaWilfred Chuma Vati vane chivimbo chakakura chekuti pachaitwa sarudzo dzemabielection mumabhuku, bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Tinovimba kuti vanhu vemabhuku nezvaitika izvi rakatsamwa zvisingaiti. So zvichatopa kuti vabude kunovhota. Nekuti vataura kuti isu hatingavhoteri munhu akaurayisa mumwe munhu wemuchikomedu. Ndoda kuti nemadifferent political parties.
Mukoma wemushakabvu vatapfuma nei Masaya vaEdward Masaya vapa matendo nekuchemwa kwaitwa munin'ina wavo.
Chandinoda ngokuudza ndechekuti mutemo wese wakatangwa naMwari. Izvi munhu wese anobuda mumutemo anosika chinhu chisina kunaka. Kurangwa kwaMwari hakushayikwe pavanhu vasingaite zvinhu zvinofarirwa naJehovha. Ndatenda.
Rufu rwavaMasaya rwakauya nguva pfupi mushure mekushungurudzwa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira mumiriri weparamende webato iri vatakudzwa ngadziore, pamwe chete nevaimbo vemumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda pamwe chete nenhengo dzebato reZANU-PF. Asi ZANU-PF inozviramba izvi ichiti CCC inoda kuizora mafuta enguruve yainenge isina kudya. Kupondwa kwavaMasaya kwakashoropodzwa nemasangano pamwe nemapoka akawanda anosanganisira Amnesty International, Human Rights Watch pamwe nemuzinda weAmerica, uye hurumende yakakurudzirwawo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vayo kubudikidza nekuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu idzi. Mushakabvu vaMasaya vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varwere, vashandi nevamwe vakatiza misha yavo vari kubva pachipatara cheShifa chiri muGaza nhasi paine mashoko ari kupikisana yekuti Israel yapa chipatara ichi awa imwe chete yekuti vanhu vabve. Varwere vari kurwarisa zvakanyanya zvekutadza kufamba vari kusara nevashandi vashoma-shoma. Mauto eIsrael aramba kuti ati vanhu vabude muchipatara cheShifa izvo chinove chipatara chikuru muGaza. Achiramba mashoko aya, mugwaro raaburitsa, mauto eIsrael Defense Forces ati haana kumbobvira ati varwere kana vashandi kana ani zvake abve kana wokuti mauto achatungamira kubviswa kwevanhu. Mauto aya ati akataura nemukuru wechipatara pamusoro pekuwanisa mukana vakachengetedzeka, mukana vakachengetedzeka wekubuda kune avo vanoda zvavo kubva pachipatara ichi. Sangano renhaure AFP raburitsa mashoko nhasi ekuti Israel yapa chipatara cheShifa ava imwe chete yekuti vanhu vabve. Israel inofunga kuti chipatara cheShifa chiri kuchengeta mauto echikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo. United Nations inoti varwere, vashandi pamwe nevanhu vemuPalestine vakatiza misha yavo vanodarika zviuru zviviri vanga vakachengetedzeka pachipatara ichi pakapinda mauto eIsrael nemusi wechitatu. Bazi rezveutano muGaza iro rinoshanda neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe vafa muhondo iri pakati peIsrael nechikwata ichi. Israel inotiwo vanhu vanodarika chiuru nemazana mana vafawo munyika iyi. Hurumende nemusi wechina yakarambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kukwira zvakanyanya zvikuru muguta reHarare. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJen Fan Muswere vakazivisa kuti pamusoro pekurambidza vanotengesera migwagwa mukati memaguta vari kuitawo zvakare kuti vange vachiona kuti maguta awaniswa mvura yakachena, uyewo vane mapindu ari kudiridzwa nemvura dzemasuweji ange achiparadzwa. Pamusoro pezvimwe zvakawanda zvakanzi zvinofanirwa kunge zvichiitwa, vahurumende iri kutarisirawo zvakare kuti marara ange achitakurwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vabatwa nechirwere chekorera, uye vanosvika zana nemakumi mana nevaviri vafa nacho nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
idano rakatorwa nehurumende mazuva matatu apfuura raka communicatewa ekuburikidza nekumakansura kuti chirwere chichanyanya kupararira saka vanhu vari kutengesa mumugwagwa vange vachimira kutengesa kwavari kuita pati vanhu vari kutagetwa nedano iri vanhu vari kutengesera paya panganzi pasina zvikwanisiro zvakaita semvura nezvimwe zvakadaro so harisi danho rokuti riri kungotora munhu wese anga ari kungotengesa bati vaya vanenge vari pamamarkets vari kutarisirwa kuti vange vachitengesera panenge pane mvura kuderedza kuparara kwechirwere ichi
zvakarambidzwa kutengeswa chikafu chete here kana kuti chero zvinotengeswa mutaundi
pakutsanangura kunoita tsamba yacho hazvina kunatsokujekeswa kunzi vanhu vari kutengesa zvipi zviri kurambidzwa asi pakutaura kwatakaita nevakuru vekukanzuro yeHarare semuenzaniso vaitaridza kuti vari kuda kurambidza vanhu vanenge vachitengesa chikafu nokuti vamwe vari kutengesa zvimwe izvi hazvinei nekuparara kwechirwere ichi saka tinotarisira kuti kana pane vanenge vachirambidzwa vange vari vanhu vanenge vachitengesa chikafu asizve vanofanira kunge vari vanhu vanenge vachinzi havana kuwana residence kana kuti clearance kubva kudepartment rezvehealth remakanzura ese munyika
imi sesangano makatambira sei danho iri tichiona kuti vanhu vakawanda muzimbabwe vaakurarama nekuzviitira mabasa emaoko
mukoma joka chirwere chekorera chirwere chinotyisa ndofunga munorangarira zvakaitika muna 2008 vanhu vakawanda vakafa saka isu seboka tinokurudzira mamembers edu kuti aite zvese zvavanogona kuti vange vachitengesera pakachena vasaparadzira chirwere asi tinokurudzirawo futi hurumende kuti pavanenge vachiisa mitemo yakaita seyavaisai ngaisabata mavhenda chete nokuti mavhenda haasiriwo ega anoparadzira chirwere ichi saka tikaita kuti vanhu vese nyika yese inge iri awe ichidzidziswa nezvechirwere ichi zvinotibatsira nokuti tikanangana chete nemavhenda pamwe tinenge tapotsa kuti togadzisa sei dambudziko irori ndomaonero atinoita
avanga vari mukuru werimwe sangano ravanotengesera mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti vset vasamuel wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7 iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavhelasi muhlanganya uye westudio 7
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova chizvarwa chezimbabwe asi vachigara imo muno muamerica kucalifornia vanoitwa ivo muzvare dzokerai minya avo vakatanga ivo kambani yavo yekubika zvikafu zvekumba vachitumira vamwe vanhu vagari vemuno muamerica vamwe vanobva kuzimbabwe vamwe vanobva imo muno
isusu kambani yedu inonzi Zim Cuisine zvichireva Zim for Zimbabwean food tinogara muno mucalifornia USA
makafunga sei kutanga kambani iyi
tikatanga pakati pecovid vanhu vaisada zvekuenda vachinodyira mumarestaurants vaida zvekudyira mudzimba dzavo asi vachidya chikafu chakanaka chavasingakwanisi kubika vega saka takaonawo mukana kuti pane vanhu vari kutoda chikafu chedu muriwo nedovi unodiwa chaizvo kuno maclaienti edu havasi vanhu vekumba chete havasi maafrican chete tinobikira vanhu vese neivo varungu vanouda sitere muriwo nedovi saka ndiwo matangiro atakaita ipo pacovid
magara muchiita zvekubika izvi here kana kuti zvinhu zvamakatotanga panguva yecovid
takagara tichibika taibikira nonprofit yedu tinoita basa rekubetsera vana vechikoro mafees kuzimbabwe tine nonprofit yedu inonzi tese foundation handiti tese zvichireva kuti it takes a village tinoda tese kuti tibetsere vana saka taiti vanhu vasati vadhonaita mari vauye kudhina vanzwe nezvebasa ratinoita tobika dhina iya vanhu vodhonaita saka ndo matangiro ataita vanhu vaigara vaiziva kuti taibika saka vanhu ndo vakatokumbira kuti mi munodi kuchivhura tiri kubikira tichikwanisa kuramba tichidya chikafu ichi kutsvaga mari dzevana vechikoro ndomatangiro atakaita saka taanengana 9 years chibika
tombotarisa zvamungati zvikafu zviri kunyanyofarirwa neveruzhinji imomuno muamerica ndezvipi
sadza chairo chairo ndo number 1 chinhu chinodiwa nemakastoma edu vakationa tiine tenti yedu tiri kumaexams kana vasina kumboona kasadza vanototsama noveviga sadza nemuriwo nedovi ndo number 1 requested dish uchizotera huku yakagochwa tinogocha futi tinofamba negrill yedu tinonyatsoita zvekumba zvaya zvekuita bri nechako kwete negasi saka vanhu vanotoiziya signature test iyoyo kuti huku inoita kunge yekunando ndiyo yechi2 inonyodiwa then kutera izvozvo mapai vanhu vanodisisa mapai edu kusvika taita mapai akasiyana-siyana hausingawani kumba ndikuda kutimekesho kuti munhu wese anokwanisa kumadya nguva vasingadye nyama tine mapai hobho emuriwo
zvanga zviri nyore here semudzimai kutanga bhizimusi imomuno muamerica uyezve zvii zvamungakurudzirwo mamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimusi
aiwa zvanga zviri nyore chaizvo munomu unotowana nzira wakangoenda paintaneti apa kusecha kuti unorejista stay business rako within a day 2 days unenge watotanga kabhizinesi watorejista zvine pamutemo ivo vanhu vachova unenge wagara uchi uri mucommunity nawo ndo waunotanga kukumbira kuti nhaimi ndakatanga bhizinesi rekudai rekudai ndokumbira kuti mundisapoti ivo vanhu ivavo ndo vanokudetsera kuti usimudzire bhizinesi otherwise kuoma chaiyo chaiko hazvina kumbooma
mataura zvakare kuti muri kushanda nevamwe vari kuzimbabwe muri kubatsira vanhu kunharaunda dzipi nei
tiri kubatsira vana kuzimbabwe vari muhigh school kuti vaende kuvarambe vari muchikoro especially vana vasikana ndine mwoyo wekubetsera vana vasikana kuti vasakurumidze kuroorwa vasakurumidze kupinda mudzimba nenyaya yenhamo kana nyaya yekushayirwa school fees saka ndinomeka shoti vana vanenge vakabhadharirwa fees tinoshandira kumarural areas mavillages emumasvingo kuna namogensa chikarudzo manunure ndomacommunities atinenge tiri imomomo uye vamwe vana vedu vakatozoendera mberi vakauya kuno kuamerica nenyaya yekunge vabhadharirwa fees tese vapasa takavawanira mukana yekuyo kuyunivhesiti kunotaura kuno vamwe vatoriko kuno kuyunivhesiti upenyu hwavo hwashanduka saka vese vanenge vachida kubetserwa vanokwanisa kutitsvaga paintaneti patese foundation gmail.com kana kutitsvaga nekuzinisizinikoko vanotwana tinotenda chaizvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives nhasi tiri kutarisa urongwa hwevagari wemumisha yenzvimbo yemabhizimusi yemurehwa kana kuti murehwa senda avo vari kuronga kuumba sangano revagari remurehwa residence association kuti tinzwe nezveurongwa uhwu tabata vari kufanotungamira urongwa uhwu vaonesti madzara kuti tinzwe kuti vasvika papi
maita basa baba kandimiri nekuti pamukana uno kubudisa chirongwa chedu chemurehwa residence association pamhepo takatarisa murehwa pane tarisiro yekuva netown board ichabata mawadzi anoti 2, 8, 16 and 30 nokudaro kubudirira kwenzvimbo kwave kuda muonera pamwe sezvo vakuru vakati chara chimwe hachitswanye inda murehwa ichange ine magungano anoti gungano revemusika vendors remabhizimisi business community vedzimotokari vematransporters kwozouya iyo yedu murehwa residence association zvichashanda pamwe chete nekanzuro yemurehwa nemakanzura emawadzi atataura manaya vachibatsirana kuvaka murehwa pamwe chete nekunzwisisana pari zvino ini sacoordinator ndaisa pamwe zvaiunzwa nevanhu kuti tivake bumbiro iro riri kuongororwa nevanhu kuti kana pane chingabviswe kana kuwedzerwa kuti rigotambirika patichaungana pakati pemavhiki anoti rekupera kwambudzi kana rekutanga kwazvita nekubva ratanga kushanda pakusarudza vatungamiri vemurehwa residence association
kuti munhu anga ari nhengo yemurehwa residence association anenge achiqualifya sei kana kuti zvii zvamunotarisa
kunhengo dzegungano iri pazvinoti kutarisa vagari vemawadzi anoti 2 8 16 ne30 ayo anova chaumba town board tisingatarisi ruvara nyika inobva munhu sangano raunoteera chitendero chako zero kana bato zvematongerwo enyika igumba kumba ungave unemba ungave unoloja asi kuti uve nhengo unofanira kunge uchibvumirana nezvinangwa zvegungano zviri pachikamu chepiri pabumbiro redu remutemo atingati pachirungu maains sezvakanyorwa pachikamu chetatu chebumbiro redu remutemo
pane mari here dzinofanira kunge dzichizotarisirwa kubhadharwa nenhengo dzichange dziri musangano renyu
zvemari zvichabuda pamusangano wekutanga wevagari uchaitwa pamavhiki anoti rekupera kwambudzi kana rekutanga kwazvita
vateereri vangada kuzivawo kuti kana paine mari dzinenge dzichizobhadharwa dzinenge dzichizoita basa rei
kana vanhu vabvumirana kuti pachave nemari ichabhadharwa vanhu ivavo vachabva varonga mashandisirwo achaitwa mari iyoyo asi tichitarisa zvinopa pfundutso kuvagari vemurehwa pamwe chete nekanzuro yedu tichibatsirana sevanhu vanenge vave kushandidzana pamwe chete
chii chikuru chakaita kuti munge muchibuda nepfungwa yekuumba sangano rinomirira vagari tichiona kuti kanzuro yagara ichiita hayo basa rekumirira vagari nechakare
chekutanga sekutaura kwanamboita kuti town board ichaumbwa nemawadzi mana mawadzi aya anenge asina zviya zvekune mamwe mawadzi zvinonzi village development committees nekudaro takafanira kuisa musoro pamwe sevagari kuti tive nezwi rimwe pabudiriro yemurehwa pakubudirira kwenzvimbo kana kurwisa matambudziko anga uye sekuti zvirwere mafashamu kukurudzira vagari kutevera zviga zvebazi rezveutano boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reema chepiri pane pfungwa dzinobuda mukati mevanhu kuti makanzuro ashande yatingati pachirungu speculation asi kana muri pedyo muchishandidzana navo panova nekujekeserana nemuvono wechokwadi sezvo vatungamiri veiboka iri vanenge vave nemukana wekusangana nekanzuro vakamiririra vagari zvisingaitiki kumunhu akamira ega chetatu nyika yedu ine dambudziko rekunyura mune zvematongerwo enyika zvinounza gakava nguva nenguva panotaurwa chinhu chebudiriro saka gungano iri richava muyananisi kunyaya dzebudiriro sezvo panenge pasina kunzi zvabva kuna kanzuro angana anova weboka rakati
mati mava nenhengo here dziri kumira dziri mumakomiti esangano renyu
pari zvino hapasati pave nenhengo dzeutungamiri yatingati komiti nhengo idzi dzichasarudzwa pamusangano uchaitwa pakati pemavhiki andataura aya maviri zvakare itarisiro yedu kuti nhengo dzichabata vakuru vemunzvimbo vadoko madzimai vakaremara kana mapoka ose ari munzvimbo yedu yemurehwa town board chimwe chatingade kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino takaendesa draft constitution yedu kuna council chair wemurehwa anova vagutu tikaendesa zvakare imwe kuhofisi yemukuru wekanzuro ceo kuti vatarise vagoona kuti yakanaka here inokwanisa kushandika nayo here tisazova nemakakatanwa kumberi uku nekuti shuro yedu ndeyekuti tishandidzane nekanzuro nzvimbo yedu ibudirire tibvise makakatanwa ese agara anga ariko kuvanhu nekanzuro
manga makateerera kuhurukuro yataita nevari kufanotungamira urongwa hwekuumbwa kwemurehwa residence association vaonest madzara vari parunhare pamurehwa center nestudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa makwikwi ekupedzisira emiss universe 2023 voice for change ari kuitwa nhasi manheru kuel salvador ari kumirira zimbabwe kumakwikwi emiss universe 2023 voice for change brook jackson akabudirira kupinda mutsvarakadenga gumi dzepamusorosoro kana kuti top 10 kumakwikwi aya uye vakawanda vane tarisiro yekuti anogona kutora mukombe kana kupinda muvatatu vekupedzisira munhau dzemitambo aimbove mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira raman gumbo aradzikwa nhasi kumarinda eled stanley mubulawayo
gumbo akashaya musi wa 10 mbudzi ari kuBotswana uko akangave kurairidza chikwata cheko. Zvichakadaro chikwata chenhabvu chenyika chevanhurume chemaWarriors mangwana masikati chiri kupinda munhandare yeHuye Stadium muButare kuRwanda chiine tarisiro yekukunda Nigeria iyo inonzi nevamwe yarasika nzira yayo munhabvu yepasi rose. Zimbabwe neNigeria dziri mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupiwa manyawi nekutatarika kwakaita Nigeria musi wechina apo yakaita mangange 1-1 neLesotho izvo zvaive zvisingatarisirwe nepasi rese. Chakanyanya kushamisa veruzhinji ndechekuti mangange aya akaitirwa muLagos, Nigeria, umo ma Super Eagles aitarisirwa kurakasva Lesotho iyo isina zita munyaya dzenhabvu. Zimbabwe haisati yamborova Nigeria kana mumutambo mumwe chete zvawo kubvira muna 1980 apo maWarriors akatanga kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi aimbove manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti hapana chikwata chisingaroveke pasi rino kusanganisira Nigeria. Mutsigiri wenhabvu vaBoswell Marimo vanoti kana Nigeria ichita mangange neLesotho hapana chinotadzisa kuti Zimbabwe ikunde mumutambo wamangwana uyu.
Hapana timu isingadyike kwatasa kuti Nigeria ine mavatambi vanogona chaizvo asi havakwanisi kutamba pamwe chete setimu. Vane vanhu vanogona vatinoti maindividual players, saka mutambo unogona kungoenda chero kwawaenda.
Mukusarudza chikwata chake, murayiridzi weZimbabwe ane vatambi vanoti Jordan Zemura naEndi Rinomota avo vakanonoka kusvika pamutambo neRwanda uyo akapera uri mangange 0-0. Pamusoro pezvo ane vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Marshall Munetsi, Tino Kadewere, Tine Dadebe avo vane mukurumbira pasi rese. Nigeria ichange isina mutambi wayo ane mbiri Victor Osimhen weNapoli kuItaly uyo akakuvara aitambira chikwata chake muSierra. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKudzai Dere vanoti Zimbabwe ndizvo.
Inini ndiri kuona kunge mangwana tinokunda timu inonzi Nigeria. Why? Because matambira yakaita neLesotho haina kuratidza kunge ichiri kupisa sezvayaita. Isisi otherwise matambira takaita kuRwanda tinoratidza kunge takatoratidza kuti takasimba zvekudaro. Saka inini ndotarisira kuti mangwana Nigeria tinoibata.
Mune mumwe mutambo weGroup C watambwa nhasi, South Africa yarwa Benin 2-1 mumutambo wenyika idzi wekutanga watambirwa muMoses Mabhida Stadium muSouth Africa nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti South Africa ndiyo yave pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matatu. Zimbabwe haisati yamboenda kumafinary eWorld Cup kubvira muna 1980 apo yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Chicken Inn 2 Yada 1, FC Platinum 1 Wange 1, Black Rhinos 3 Shesham 2, ZPC Kariba 1 Simba Bora 1, Ngezi Platinum Stars 3 Cranbourne Bullets 1, Triangle 1 Caps United 1, Dynamos Dimbare 1 Green Fuel 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Nyonge bato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatafumana imasaya vanoradzikwa kumabvuku. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwekorera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwena mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda.